vaMozisi Kumbweya avo vanorarama nekurima nekutengesa zvirimwa zvakasiyana siyana vanoti vanoshushikana nenyaya yekuti upfumi hwenyika huri kuramba huchiondomoka veruzhinji vachiwedzera kutambura zvisinei nezvinotaurwa navamunangagwa pamwe nevamwe vakuru vakuru vehurumende vaKumbweya vanoti vamunangagwa vakavimbisa kugadzirisa upfumi uye kukwezva vekunze kuti vasime mari asi vanoti maonero avo ndeyekuti mutungamiri wenyika nehurumende yavo havana zano rakati tsvikiti rekubudisa nyika mumatambudziko ayakatarisana nawo
kubva vachingopinda angangori mamegadeals and up to now hapana kana megadeal ratiri kuona riri kupa mabenefits kueconomy saka hatizivi kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi ende I think varume vatori clueless kuti nyika iyi ichagadzirika sei pachi zvavewo also see a situation yekuti instead yekuti zvinhu zvigadziriswe pakuitwa blame game yemasanctions but masanctions anga agara aripo kubva vamunangagwa vachipinda vakatombo commenta on such vachiti masanctions haasiriwa anokangasa nyika
vaKumbweya vanoti nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa mamwe makambani pamwe nevamwe vakuru vakuru vehurumende nedzimwe nyika dzekumadokero ndizvo zviri kukonzera kusagadzikana kwehupfumi kuwanda nemunwe kwavari kuita chizvarwa chezimbabwe chinogara mubritain uye chiri chipangamazano munyaya dzezveupfumi muzvare miriam mutizwa vanotsigirawo kuti zvirango hazvizi izvo zviri kukonzera matambudziko ari munyika asi huori pamwe nekusatevera bumbiro remitemo yenyika
iko zvino tiri kudzvanyirirwa napachedu hatina wekupomera kana totaura zvemasanctions hongu anorwadza masanctions asi chaizvo chaizvo zvinonyanyisa kurwadza ndezvecorruption uori huri kubva kumusoro soro kusvika pasi pasi zvinokonzerwa nekusateedzerwa kwebumbiro remutemo umwe noumwe akazvipira pavatungamiriri vedu kunyanya vakakumikidzana kuti bumbiro remutemo ngariteedzerwe zvinova nehunhu nechiremerera
mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vanoti zuva rekucherechedza rusununguko rinogona kupfuura veruzhinji vasinganyanyi kurikoshesa nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyika vanotiwo kunyange hazvo pakazoitwa sarudzo mapindiro akaita vamunangagwa pautungamiri uye makakatano akatevera mushure mesarudzo gore rapera ndizvo zviri kuita kuti zvinhu munyika zvisagadzikana munyaya dzezveupfumi
chokutanga iko kupinda kwavakaita zvinhu zvinotokanganisa nokuvhiringidza totanga nebumbiro remutemo renyika vakatora chigaro chinechisimba vachishandisa mauto kuvhiringidza zvakare maaims and values ekurwa kwatakaita senyika yezimbabwe tichirwira kuzvitonga nekusununguka
vamaposa vanotiwo kutaura kwemutungamiri wenyika pamwe nekufamba vachienda kunyika dzakasiyana siyana vachiedza kukwezva kusimwa kwemari yekunze munyika hakuna zvinobatika zvakuru kuunza vachitsinhirawo kuti vamunangagwa nehurumende yavo vanenge vari kupererwa nemazano
hapana kana chimwe chete chavakavambisa chavati vakwanisa kuzadzikisa ikonomi iri pafree fall chapo chapo maprices ezvinhu ari kukwira every day zvinhu zvinotaridza kuti hapana chiri kumbozivana nevanhu vari kufanira kunge vachitungamirira nyika neikonomi yedu saka hapana kana chimwe chete chatiri kuona sechinotiita kuti tipemberere kuzvitonga kuzere kwenyika inongori nhamo yega yega
mukuru weaffirmative action group mudunhu rematevereland variwo muongorori wezveupfumi akazvimirira vareginald shoko vanoti dambudziko guru nderekuti vamunangagwa vakatora utungamiri apo upfumi hwenyika hwaive hwatoondomoka kare vachiti kugadzirisa izvi kunotora nguva asi vashoko vanobvumawo kuti nyaya yehuori ndiro rimwe dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti zvinhu zvinake
zvatoziva ndezvekuti vamunangagwa vakatora ikonomi yakaparara zviri kuitika zvino tinoziva tine tarisiro nevimbo kuti zvingave zviri kugadzira nyika asi nyaya dzecorruption nepotism ngadzitaukwe dzigadziriswe hatisi kuda kungoona vanhu vachingosungwa vachinobuda kumakoti vasina zvavano mutoro mukuru azvipedzi corruption nokuti nyaya hombe munyika inoi corruption. Imwe nyaya economy ripo ndiyo kuti ko maminista vatiwo vakabata maposition influence ngaaregere kushandisa iwo maposition kuzvipfumisa iwo nemhuri dzavo asi vashandire nyika.
Mutauriri wemadzimai muMDC mudunhu revulawayo amai Barbara Tanyanyiwa avo vanove zvakare munyori weboka reWomen's Committee musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vanotiwo hapana chekupembera pazuva rerusununguko vachiti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonyanya kubata vanhu kadzi sezvo varivo vanoona kuti mhuri dzadyei. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi rebato ravo. Mumazuva mashoma apfuura sangano reZCTU rakakurudzira kuti vashandi munyika vawedzerwe mari dzemihoro. Pavakapinda pachigaro muna mbudzi wa2017 vamunangagwa vakati kugadzirisa upfumi hwenyika ndicho chimwe chezvinhu zvavaizokoshesa. Asi upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere, mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira ukuwo mari ichiramba ichishaya simba rekutenga. Zimbabwe yakawana kuzvitonga musi wa18 kubvumbi 1980 vaRobert Mugabe vakagadzwa semutungamiri wehurumende vakatonga nyika kwemakore 30 asi vakazobviswa pachigaro nemauto avo muna 2017 vamunangagwa vachibva vatora chigaro chavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.